building haiiti tine zvarimwe and munoziva kana vanhu vakambotsva maoko avo kushure vanenge vachingoti anonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tangaona kuti chinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhenzi edu ari iwo ava kushanda zvakanyanya pakuunga nerechi pasina kuti rechi inenge ichiitwa nefederal bank zvokunga zvinogona kuchibatsira munhu anofanira kuti akata mari yake kubhenki kana ndikati ndoda kundotora 1,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifani kuti ndikaenda kubhenki ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 rinofanira kushanda kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafees rive neaccess to bilit asi kuti karenzi ibvumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tini kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zvigi rinoratiwa remaket.